hazvina chokwadi nekuti isu hatinambogara pasi sekanzuru tichiti ngatipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiwa yanga achibva nei, nekuti tinogona nga tiri mukati meHarare, but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda, kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuru yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi.
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuru muri kureva council, as macouncillors akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu. Isusu secouncil hatinambogara tagara pasi tadiscusa tikakupwanyira nhingi nanhingi nanhu, hayo hatino.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuru, kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko sevaridzi venzvimbo?
Panopuhwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa pa panomiririi.
Takamboonawo makore apfuura ayo muna 2015 kanzuri ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina, nekuti nzvimbo yamuchara nezvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemabhasisi paya. Patori nerodhi iri pakati, nzvimbo yamuchara nezvayo iri padivi, inzvimbo yemunhu yatingati private property. Yekopakabhana iparengi pekanzuri ayo handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pasi, nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuri yeyo ndeyekuti tichashandisa land. Zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.